Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 4 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinofanira kuita mushandira pamwe wekurima nemunhu ane mombewo, kwete kuita mushandira pamwe nemunhu asina chaainacho.
Bato reMDCT rinoti ratanga kugadzirira zvine mutsindo sarudzo za2018.
Pandomuka takabatana, because hurumende inenge yaidza zvakawanda kutageta maleaders emaunions kwakuenda kudzimba zvavanoloja, kwava kuti ndo kunogara maleaders kudzimba dzinotolozwa namaleaders.
Vashandi vehurumende vanoti vagadzirira kuratidzira zvine mutsindo nemusi wemuvhuro.
Vana vamwe vanotomboita vhiki vasingaendi kuchikoro kana mvura yarwizima rwizimbe ari kudira zvakanyanya, saka vana tinenge tichitorambidza kuti vasaenda kuchikoro.
Mafashamu emvura okonzera matambudziko kumisha yakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti vatanga kuita gadziriro yesarudzo dzemuna 2018, uye vanoti panyaya yekumba mubatanidzwa nevamwe vanopikisa havasi kuzorima nevasina madhonza. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMonzora.
Isu navatsvangirai tanga tiine urongwa hwekutenderera tichiona vakuru vakuru vematunhu, madzisabhuku, madzishe, vakuru vedzisondo, tanga tichivaona ivavo tichionesana navo kuti ramangwana revana veZimbabwe rakati jekei navatsvangirai vamugabe havachakwanisi kunge vachisimudza nyika inoiyi. Ndo zvatakatanga kuita izvo. Zvimwe zvacho ndezvokuti tiri kuikurudzira vechidiki kunyanyanyanya kuti vaende kunoregista kuvhota. Tichikurudzira vabereki kuti kana uine vana vako vese mwana aakusvika 18 years, ngatibatsiranei kuti vana ivava vanoregista padhuze nepaanoda kunovhotera. Saka isu seMDC ndisu tega bato rine chiurongwa hwariri kutoita iko zvino. Saka vari kuita basa chaizvo president wedu Morgan Tsvangirai, uye toda kubva tatenda Mwari kuti vatsvangirai vanaya paurwere hwavanga vainawo.
Ko vanhu vari kuti kudii? Tiri kunzwa kuti vanga vachibvunzawo nenyaya dzemubatanidzwa idzi.
Vanhu vari kuti tinofanira kuita mushandira pamwe wekurima nemunhu ane mombewo, kwete kuita mushandira pamwe nemunhu asina chaainacho. Uyezve vanhu vazhinji vari havasi kunyanya kufara kuti tibatane nemamwe mapato aya aya ekuti anenge aine ari iye then mudzimai wake vhaisi, then treasurer mwana wake, youth secretary mwana wake zvakare. Vari kuti iwo tiri kuda kuti mubatane nemapato ane chaainachowo.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vanoti hapana kudzokera kumashure panyaya yekuratidzira yavakaronga kutanga nemusi wemuvhuro panyaya yemabonus egore rino, sezvo hurumende isiri kuratidza kuzvipira pakugadzirisa dambudziko iri. Asi gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende, amai Priska Mpfumira, vanoti hurumende ichiri kuda kutaurirana nevashandi. Ngatinzwe hurukuro yataita na Dr. Joe.
Nyaya dzemari hadzina kuti jekejeke. Tinongonzwa hurumende ichitaura manewspaper pane kuti idane vanotungamirira varayiridzi navamwe macivil servants kana ine zvayawana zvainoda kuti iudze vanhu totaurirana, tokurumidza kutaura ndisati asvika paTuesday. Saka isu tiri kuti Tuesday hapana zvikoro zvinenge zvakavhura muZimbabwe. vashandi vese zvavo vanga vakuzvikoro kana kuma hofisi zvehurumende tinenge takambozorora kuti titaridze maimupfumira kuti hatidi kupedzerana nguva kuti kana kutamba namadhaka pasina mvura kana kuchiyazvimiriva chatinoti mabhonasi avashandi vehurumende kuti vapiwe mabhonasi avo vabhadharawo zvikwereti zvavo kwete kusvera tichiita kutungana kwembudzi kwekuti takumbonobvunza vamwe vanhu kuti munoda keshi here kana kuti munoda mastens zvavanoziva kuti nyaya yamastens yakasiyana nenyaya yamabhonasi.
Asi makabatana here semasangano evashandi pachisungo ichi?
Pandomuka takabatana because hurumende inenge yaidza zvakawanda kutageta maleaders emaunions kwakuenda kudzimba dzavanoloja kwakuti ndio kunogara maleaders akudzimba dzinotoloja namaleaders vaita sokuti maleaders haadi kuti vashandi vawane dzimba. Isu tichiziva kuti tinoda kuti vashandi vawane dzimba kana iri nyaya yekutaridzana kunoloja maleaders koyo vadi kutibudisawo dzimba dzinogarwa naiwo maminista acho nemota dzavanodriva vamwe vanhu vasvina vachifemera pamusana semandere.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo. Muchirongwa chedu chinotarisa zvemabhizimisi nasi tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti mari yemabond notes haisi kuzoshandiswa kwenguva yakareba. Izvi zvinonzi zvakonzera kusagadzikana kune vemabhizimisi munyika avo vave kuita musangano nehurumende kuti vanzwisise pamire hurumende. Asi vamwe vanoti mari yemabond notes yakatotanga kushaya simba kare. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu avo vanoti handi chokwadi kuti mabond notes adzikira uremu.
Hatisati tazvinzwa hakuna zvinhu zvakadaro, ndofunga hangu anogona kunga angori mafunga funga. Mukatenderera sekutenderera kwataita isusu veConfederation of Zimbabwe Retailers tinovabate guru rinomirira vanoita zvekutengesa vatingati zvitoro. Hatina patamboona vatengi vachive nezvinyunyuto, ndofunga tiri kutenderera nyika yese. Patingatiri kuMount Darwin mwedzi wapfuura, masvondo matatu apfuura tatiri kugokwe. Izvi kutaura kwandiri kuita tiri kuenda kugwanda, sinoda kunoona kuti kungadai here kune matambudziko iwayo. Asi kushandiswa kwemabond notes hatina kumbobvira tawana matambudziko. Chatingatoti isusu chinogona kutoda kuti tinetsei ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vakawanda vachanyanyonowana mari pavanoenda kunomira mutsetso kubhanga. Saka izvozvo ndo zvatiri kuti zvinoda kuti zvinge zvichigadziswa izvozvo. Asi zvisinei, isusu sebato rinomirira vezvitoro tinoramba tichigara pasi nevebhanga guru renyika veRiserve Bank uyewo naivo vemabhanga vacho tiri kuramba tichitaura navo.
Ko mari yekuhodhesa zvinhu muri kuiwana here kana maakuida?
Panguva inei chimwe chechimedzo chiri kuwanikwa nevanotenga zvinhu kunze kunyanya nyanya vari kuita zvekugadzira zvinhu ava tingati mamanufacturers. Isusu semari retailerswo apo neapo tinogona kuwana paine zvimedzo. Asi mukatarisa mamiriro akaita indastry yedu zvinhu zvakawanda zvakugadzirwa muzimbabwe. Saka ndo chimwe chazvanakira izvi zvokuti vachinji vanoda mari yekunze iyoyo fanika mayuta aya mari yekuamerica ivaraya vanenge vachida kunotenga maraw materials kunze kwenyika zvekugadzirisa zvacho. Saka tiri kuona isusu ndo saka takati isusu musi wa8 March tikutoita ungano zvekuti tinge tichiona tichiongorora kuona kuti vese veindastry vanenge varipo, vezvitoro vanenge varipo, vanomirira vatengi vanenge varipo, tichiongorora kuona kuti pangadai here paine matambudziko. Kana paine matambudziko hurumende inenge iripo inobva yatiudzo futi kuti zvinenge zvichigadziriswa sei. Asi panguva inoi tingati chino chechinyunyuto chiri kusanganikwa nacho kubva kuna vari kugadzira zvinhu vekumamanufacturers.
Saka ari kukokera musangano uyu ndiani, ihurumende here kana kunde vemabhizimisi?
Ndisu veConfederation of Zimbabwe Retailers takamirira mabhizimisi akati wandei ipapo, nekuti tichange tiine avo vanogadzira zvinhu, tichange tiine vanomirira vatengi, tichange tiine vezvitoro vakawanda zvakare. Saka tiri kutarisira kuti pamusangano iwoyu hurumende inenge iripo yakamirirwawo ni mabazi akasiyana siyana bazi rezve mari ravachina mata rinenge rakamirirwawo bazi rinoona nezvekutengwa nekutengeswa kwezvinhu reindastri kunenge ravapima rinenge rakamirirwawo zvekutarisa kuti tinge tiinaiwo maminista vashoni kuti vange varipo pamusangano uyu kusanganisirawo nagazve navereserzeni vachazotiudzawo nekuti tinenge tasvitsa mazuva ezani tichishandisa mabond notes.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, avo vanoti mabond notes atanga kudzikira uremu zvichienzaniswa nedhora reAmerica.
Hongoti hatichizvitarisira nekuti wereserving wakanga waunza official exchange rate ye1-to-1 but zvinowanzoitika ndezvekuti market ndo inodetermina pricing yechinhu chega chega kusanganisira mabond notes nyaya yedemand nesupply. Saka mamarket forces edemand nesupply ari kuaffecta value yemabond notes ndosaka tiri kuona kuti vana muzvina business vamwe vari kunge vachiprefera maus dollar then mukuprefera maus dollar ikoko kuri kuita kuti vaunze maprize akasiyana pakati pevanhu vanenge vachishandisa maus dollar, vanhu vanenge vachishandisa mabond notes uye vanhu vanenge vachishandisa maswipe. Nekutiwo chiri kuitika ndechekuti ikonomi yedu yavainformalized zvakanyanya, saka vanhu vazhinji havashandisi mabank account, vanenge vachishandisa cash. So zviri kuita kuti demand yecash yemaus dollar irambe yakakurisisa zvoaffecta pricing yemaus dollar nemabond notes. Ndosaka muri kuona maprice akasiyana-siyana pakati pemabond nemaus dollar.
Vamugabe vachitaurawo pamhemberero dzebavhude ravo vakati mabond notes haasi kuzoshandiswa kwenguva yakareba, zvinoreve izvi?
I think chiri kuitika ndechekuti pane maamsedendi akawandisa vanhu havasi kuziva nekuti mabond notes paakaparurwa vamangunzwa vakataura kuti yanga iri temporary measure, zvinove ndo zvakonfirmwa nemukuru wenyika pabavhude ravo musi wesaturday. Saka hapana kujekesa kwakanyatsa kutsarukana kuti tinyatsoziva kuti kana vari kuti mabond notes ari temporary anenge acharamba ari mumaketi kusvika rini. I think hapana kunge pachijekeswa kunzi panozopera gore ra2017 mabond notes inenge tisina. Saka I think ndo dambudziko riripo, hatisiziva kuti how temporary are mabond notes kana takutaura pachirungu.
Asi zvingakanganise zvinhu here munyaya dzezveupfumi kana kuti hazvina zvazvinoreva?
Zvinokanganisa pakuti zvakunza maanswerdenities nekuti nyaya dzemabhizimusi hadzidi kunyanya kuitwa paine maanswerdenity pasina kujekeserana pamusoro pemakey government policy akaita semabond notes ndezvimwe zvakadaro. Zvazvinoita kuti vanoita zvemabhizimusi vange vasina manyukunyuku yatingati investor or business confidence inogona kunge ichiaffectika kana maansedendi zakadai aripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nhasi tiri kutarisa nyaya yemafashamu emvura ayo akauraya vanhu vanodarika mazana maviri, zvipfuyo uye kuparadza misha nezvivakwa zvakawanda. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Dokas Murau, mugari wekubhikita kumasvingo. Tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munzvimbo yavo, zvikuru panyaya yezvekudya.
Kuri kunaya, kune mvura yakawanda chete ndozviri kuno. Yatopisa zvinhu, vanhu vatova nenzara nemvura yawandisa maningi. Yakakonzera kudonha kwedzimba, ikakonzera kukukurwa kwezviyo zvakanga zvatomboita zvachona, nzizi dzichidira zvakanyanya. Nevanhu vamwe vatiri kungonzwawo kuti kune vakagomo rakadonha rikazoaenoati handinyatsoziva kuti ndekupi kwacho.
Asi pane vari kuuyawo here kuzokubatsirai nechikafu nezvimwe?
Chikafu hachiri kuuya, asi zvinongotowo vamwe vanowanawo, vamwe vanogona kushayiwawo.
Pane chamungakohwa here nemvura yacho iyi?
Hapana, vashoma shoma vanongononga nongawo. Zvizhinji zvanga zvatoti zvacho zvanaka, zvakakukurwa nemvura.
Ko zvipfuyo?
zvipfuyo zvizhinji zvimwe zviri kufana madhaka.
Zvinenge zvatadza kunyukurwa mumadhaka.
Zvinenge zvachanguva refu zvichingomira mumadhaka muyamuya zvorwadziwa makumbo izvo zvingomuka zvimudzakawo.
Ko vana vari kukwanisawo kuenda kuzvikoro here?
Vana vamwe vanotomboita vhiki vasingaendi kuchikoro kana mvura yarwizi. Marwizi ndoari kudira zvakanyanya, saka vana tinenge tichitorambidza kuti vasaenda kuchikoro, vachitotadza kuenda kuzvikoro, saka mvura yacho inenge yakawanda.
Saka imi sevabereki munenge maa kutovaperekedza kuri kuti vari kuenda kuchikoro?
Shuvire kutoperekedza 39, asi dzimwe nguva nekuda kwekuti mvura yakawandisa iri kuchera madziro akawanda murwizi, saka hazvitokwanisiki kuti nini vacho ndipindewo. Ndenge chitomirira kuti kana ichinge yadzikirawo ndokuzoperekedza mwana kuchikoro.
Imi muupenyu hwenyu makamboona here mvura yakawanda kudai?
Yakamboitika nefunga ma99 macyclone aimbotaurwa yayo.
Amai Dorcas Murau, mugari wekubikita, vanga vari parunare kubikita kwakare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopiwa neni Marvelous Mhlanganya huye vhiki rega rega ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Priscilla Mabande vesangano reWomen's Health Alliance International vari kushanda ivo vari muZimbabwe kuti tinzwe mabasa avari kuita kubatsira madzimai. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Maita basa. Gore rino tichiri kubata chirongwa chedu chekubatsira madzimai anenge akakuvara pakusununguka, anenge akatsemuka dundira kana nzira yetsvina inonzi iyo obstetric fistula pachirungu kana VCF kana RVF.
Pari zvino mune chirongwa chiri kuitwa kupi uyezve chichakavhurika here kuti vanenge vane dambudziko iri vakwanise kupinda?
Semataurira atakaita gore rakapera, chirongwa ichi chichaguma kana tagutsikana nevamadzimai eZimbabwe taona kuti hapachina here vanyowani vatsva vari kubatwa nedambudziko iri kana ivo vakudhara vatinoti mahistoric cases. Saka chirongwa chedu tine hurongwa hwemakore mana hwekuti tikwanise kubatsira wose mudzimai anenge anyoresa pachirongwa chedu ichi. Gore rino ra2017 kubva muna January tanga tichirapisa madzimai takatoita vanosvika 37 iko kuchinoi provincial hospital kwataiitira, tikavabatsira vakatoburikwa muwadhi vatopora vasizabvinza weti kana tsvina. Pari zvino kubata mwedzi waFebruary naMarch titori nemadzimai ataka admita ari pakati pekutoitwa maoperation ari muchipatara ari kutobatsirwa nguva ino yatinotaura.
Iye mudzimai angazive sei kuti ane chirwere chamuri kutaura ichi chedundira?
Mudzimai kana abata pamuviri mwana apadhuze kuzvarwa, kazhinji vaya vari kumaruva vanonzi vanonyoresa kuzvipatara kana maclinic anonzi mawaiting mothers homes. Asi zvinoitika manje muchivanhu chedu, mukutendera kwedu kumachechi kana mukungogarisana panharaunda, pane vaya vanorodza vana vachiri vadiki anonzi machild bride, vana vadiki ma12 13 14 year old. Poita madzimai echikuru anobata nhumbu dzakati wandei, nhumbu dzechi 7 8 vakuma 40 50. Poita vanenge vabviswa zvibereko inonzi hysterectomy pamusoro pekuva varwara, ivava madzimai aya vanogona kuti pavanoenda kuchipatara abatsirwa wacho azvariswa odzamara atoti atanga kubvinza weti kana kubvinza tsvina nenzira yemwana. Asi kubvinza uku kunototanga musi waabva kuchipatara, hakuzotanga kana papera vhiki kana svondo kana chii. Aiwa, kunotanga musi waanotobatsirwa kuti mwana abude. Vazhinji vemadzimai vatiri kuona vanenge vaita idha kunonzi kuchekwa kuya cesarian kana kuti kudhonzwa kuyatinoti forceps, kana kuti vagara kwenguva vachirwadziwa mwana achidzika inonzi prolonged labor.
Takatarisa kuti munyika pari zvino vazhinji vari kutarisana nedambudziko remari, uyezve imi munobatsira sei kune avo vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi? Ndechemahara here, zvakamira sei?
Isu chirongwa chedu, nekuti idambudziko iri rinonzi dambudziko revanoshaya nevacho vanotipa mari, saka isu hapana chinotatinopinda anopiwa nemurwere kunze kwenguva yake yekuti auye kuchipatara arapwe. Toti uri kwabocha, toti uri kwamarange, toti uri kuhwange, unotiitira please call, tokufonera iwo panhamba dzawashandisa, tokuisira mari yekuti iwo ukwanise kuya kuchipatara. Mari yebhazi inokwana kusvika kwatinorapira. Ndangoti hangu tichirapira pachinoi, asi takatomborapira kwese kuna naparenyatwa Harare Hospital. Tinongotsvaka chipatara chinokwanisa kutipa nzvimbo yekuti tishandire. Takupa mari yebhazi yekuti uye kudaro. Tinokufonera tichikurayira mafambiro kuitira vaya vasati vambofamba kupfuurikidza kubuda mumusha make kana kwaanogara, kugokoko kubhuku raanogara. Wasvika kudaro kuchipatara, hapana mari yaunobhadhara, unogamuchirwa nemanesi anenge ari ikoko nemadhokota edu iwayo, wotonyoreswa, wotopiwa mubhedha, womirira kuti upiwe zuva rako rekuti uoperatwe. Dambudziko iri hapana piritsi raunonwa kuti kubvinza weti uku kana kubvinza tsvina nenzira yemwana kupere, kunotoda kusonwa. And mufunge henyuka, vazhinji vanhu vanotya kuti tikasonwa tinozonofira kutakotsiriswa. Aiwa, pane madzimai ese atakaita anosvika 450 madzimai ese atakaita kubva 2013, hapana wana akashayikira maoko edu. Isu tine nhamba dzedu dzerunhare dzavanokwanisa kushandisa. Nhamba idzi ndichatanga nedzinoenda paWhatsApp nekuti ndiyo inokwaniswa nevazhinji. Nhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 0782640840. Zvichadzokororazve, nhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 0782640840.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Priscilla Mabande kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Isu kuno kuchinoi tinokutendaiwo nekuti pawo nguva yekukurukura pamusoro perubatsiro rwatiri kupawo madzimai aya.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa michato yatinozwa kuti iri kuparara zvakanyanya, uye nekuonawo kuti iyo michato iri kugurwai vanhu vari kupana here gupuro kurakidza kuti muchato waparara. Muhurukuru yedu tina Ishe Edson Chihota. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7, Ishe Chihota.
Tinotenda zvikuru, makadii?
Aiwa, tiri wapenyu Ishe Chihota. Nyaya tinoda kukurukura nhasi inyaya michato yatiri kunzwa inenge iri kuramba ichiondomoka. Vanhu varoorana nhasi mangwana vanonzwa kunzi muchato waparara. Imiwo zvii zvamuri kuona panyaya dzemichato yatiri kunzwa kuti iri kuputsika zvakanyanya?
Maita zvenyu, nauya muri kutaura yemichato kuparara kwayo. Michato kutanga kwayo kuri kuita kuti iparare. Upenyu hwatiri kurarama hausiriwo hwaitarisirwa kurarama mumba. Tiri kuona muchato wokuchatwa zvekuti vanhu vanongochata kuti regai tingonzi tachata, asi ivo pachezvavo vasingadanane. Chinoita kuti muchato urarame rudo runenge ruri mukati mevanhu kutanga, asi vanhu vari kuchata vachichatiswa nevanhu vanenge vachitiko madii kuchata ivo vasingadanane. Zvikurukuru sei tinoda kutarisira kuti chinonzi vanhu vari kuita imba hunhu hwevanhu hwavanenge vachitaridza kuvanhu. Chinotangisa kuti chive chinziva munhu, munhu anoonekwa nekupfeka kwake nechimiro chake chaanoita pamberi pevanhu. Zvinoita kuti munhu asachive mumwe munhu, asi chiri kuitika izvezvi chekuti mukadzi ari mumba ari kukwanisa kuchiva mumwe murume waasiri kugara naye. Mapfekero aanoita anoita kati kana anopfuurawo zvake anongoti ichi ndichekushambadza. Saka naizvozvo ndo zvinowanikwa zvichiita kuti zvikurukuru michato iparare, nekuti panenge pasina vanokwanisa kuti vataure kuti zvauri kuita izvi zvakaipa, zvauri kuita izvi hazvina kunaka. Vanhu vari kuroorana vasingatarise kuti chinonzi tsika chii, vanongoroorana zvekungoti hachere tangoita, nekuti hakusisina chinonzi atete, hakuchisina chinonzi sekuru, hakuchisina chinonzi baba mukuru, hakuchisina chinonzi mukoma. Kuparara kwakaita zvese izvozvo ndo zviri kukonzera kuti michato iyoyi iparare, nekuda kwekuti zvimwe zvacho zvinhu zvekuti tinogona kungotaura zvisingasvike kana kwashe, zvisingasvike kana kwasabhuku, zvinongoda mumba vanhu vototaura chinhu chotopera.
Ndokubatei muromo weshe chota. Munenge muri kutarisa kuvanasikana chete, kuvanakomana?
Ndaida kuti ndimbotanga ndatarisa divi iroro, asi regai ndidzoke kuvanakomana. Dambudziko ravaita ndiroro rekuti anenge achionawo chinoshambadzwa, woitawo zvakare ruchiva. Zvimwe chete nekuda kwekuti kana asingazive kukudza mukadzi wake, usingagone kuremekedza mukadzi wako, unozoda kuti aremekedzwe nani. Ukaona ezvinezvi mwana mukomana akangotukana chete nemukadzi, kana akangonzi mukadzi ati zvakati, unoona iye ari kubhawa. Zvinopera sei zvamataurirana? Iye anenge achingotaurawo kuti haa, inini hapana chinonetsa, ndinogona kungowana mumwe. Akutotora panika munhu ari kuburuka mukombi achipinda mune imwe kombi.
Vanhu vari kupana magupuro here? Pari kubviswa gupuro here? Pari kuparara dzimba idzi ishe chota?
Nekuda kwekuti takati itsika dzekare, hatichapa kukosha kwetsika idzodzo. Hapasisina chinonzi gupuro nekuda kwekuti gupuro ndi major street, nekuti ndiye anotsodzi ndagura muchato. Akupa gupuro ndi major street nekuti anenge achitaura kuti puwa maintenance. Murukadzi akawana maintenance uko achiitawo mabasa ake, achiita atove mukadzi agara mune zvakanaka nekuda kwekuti ari kuwana maintenance, ari kuwana. Saka nagupuro ipapa haanei naro nekuda kwekuti haape murume gupuro, murume haape mukadzi gupuro. Kungosiyana kwekuti vasingosiyana, uyo aenda uyo aenda, nekuti hazvina vari pakati vanozopinda.
Haiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu ishe chota. Tinokutendai, onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda vateereri, tinosangana muzvikamu zvinoteera, maita zvenyu.
Manga makateerera kuhurukuro yedu naishe Edson Chota muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Asi iko zvino tochimbokupai kambo panorwadza moyo kubva kuna Winky D na Oliver Mtukudzi.
Ndanzwa merekurira
ndasiya
pano watakunofushira,
ndiani
watungamira, ndiani wafunga natichenesera nzira. Hazvitedzembe nyama, zvinotidzimba pakati pehana. Chokuita hapana, pava kungomirira mhere yamangwana. Munotifudzire napanorwadza moyo. Zvamatora ambuya, matora sekuru wapana kacheche kauya. Zvamatora mukoma, matora hanzvadzi yenama wandichaigona. Misodzi yandachiema ndasatsa kunga, tumira ingirozi netsontakura. Iri ngozi taipaita atsanangura, iri njodzi yandikurira amaindagura. Ndiani yachandirayira, hama dzepedyo matsvaira. Ndaisimbofunga ndichatsvaira, wedenga dai mandidaira. Yakunge nzvimbo yekutandarira,
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyarira.
Nako kambo panorwadza moyo kubva kuna Winky D na Oliver Mtukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Bato reMDCT rinoti ratanga kugadzirira zvine mutsindo sarudzo dza2018. Vashandi vehurumende vanoti vagadzirira kuratidzira nemuvhuro, kunyange hazvo hurumende iri kuti ichiri kuda kuti paitwe nhaurirano. Mafashamu emvura okonzera matambudziko mumisha yakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.